tanga tiripo tichitaura nevanhu vari kuita rescue uye zvekare tichitaura nemakurukoza vanga vachishanda pamugodhi iwoyo. Chinhu chekutanga ndechekuti mugodhi uyu vakasvika pakukolapsa nekuda kwekushayiwa kwemasafety standards nesupervision yevanhu vari experience pakushanda mugodhi yepasi. Saka panga paine mapillars anga aripo pasi apa. Mapillars aya ndiwo anoita kuti pasi apa pasimbe, ground irege kuwira. Pillar imwe chete inenge yakareba zvakada kuita 15 to 20 meters. Ingati kana kuti iri 4 kona kana kuti iri round ndokureba uye kufara kwepillar imwe chete. So mapillars aya akatanga kucherwa. Saka nzvimbo huru pasi ipapo yanga isisina mapillars zvekuti vamwe vanhu vanga vakutoti havachadi kunoshanda ipapo nekuziva kuti pane njodzi. Chechipiri, musi wazonyatsa kudhirika mugodhi uyu zvanga zvaakutooneka kuti patori nedambudziko. A day before mugodhi ndopo wakatanga kuita mamovement. Vamwe vakatobuda vachitaura kuti pasi apa pasina kumira zvakanaka asi pane vakaramba vachishanda.
Asi maona vachiri kuedza here kununura vanhu vari pasi apa?
Kari zvino vari kuedza kuti vasvike pane vanhu ivavo. Tingati isusu kubva pamusoro kudzika pakaitikira tsaona iyi tiri kutaura about 50 to 60 meters deep. Tochibva ipapo taakuchitera matunnels anenge ari pasi ipapo anogona kunge ari kuma100 meters or 200 meters. Hazvichazivikanwi manje kuti vanhu ivavo vanga vanyatsori papi chaipo chaipo. Saka basa guru riripo rekuti vakwanise kusvika pavari.
Takanzwa kunzi vari kuedza kutanga vatsigira mugodhi uyu sezvo uri kuramba uchiondomoka. Maonawo seimi, maona pari kuitwa here basa rekutsigira mugodhi kuti vakwanise kunge vachisvika pane vakatsimbirirwa?
Equipment vari kushandisa, vari kushandisawo mapuranga vari kuedza kushandisa kuti vadzivirire kuti pasave nekukolapsa zvekare uye kuti vavhure mukana wekuti vanhu vanokwanisa kurescuewa vanobatsirika. Asi ndinofunga kuti pane zvinofanira kuti zviitwe kudarika zviri kuitika izvozvo, kuti panyatse kuita ruyambo rwekuti kana pachine vanhu vapenyu varipo kana vakakuvara vanokwanisa kubudiswa nguva iripo wana ruyambo.
Ko, uwandu hwevanhu vari pasi wati wazivikanwa here kana kuti uchingori gumi nemumwe chete?
Hapana ruzivo rwakakwana rwekuti vanhu vari pasi ipapo vangani uye kuti vanga vari kushandira papi chaipo chaipo. Vanhu ava vanovharwa. Kana vashanda zvavanoshanda izvozvo vanosheyana sikotisa kupwanya anotorawo 50%. Ivowo vanenge vakuda kuti vava neocheuviri. Saka vanozopinda nevamwe vanhu vavo pasi ipapo vavanochipa mutaka kuti enda navo kuchigayo zvisingaendi kuna sikotisa kupwanya. Vanhu ivavo vanodaidza kuti vapinde vanenge vasiri recorded. Hapana munhu anoziva kuti ndiani anobvepi munhu apinda pasi ipapo.